masangano anovira kodzero dzevanhu emasu United Nations Industrial Alliance kana kuti MURA neri Election Resource Center kana kuti ERC ari kunyunyutira bazi rinopa zvitupa kuti riri kupa vanhu 25 chete pazuva izvo zviri kuita kuti vanhu vazhinji vatadze kunyoresa kuvhota kuitira kuti vazosarudza vatungamiri vanoda munguva yesarudzo. Masangano maviri aya akanyorera tsamba yenyunyuto kubazi rezvitupa masvingo achida kuti uwandu hwevanhu vari kupiwa zvitupa huwedzerwe pazuva. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mumura muzare rumbidza yemagrupi ravati vakanyora tsamba idzi vachida kuti bazi iri rikadze uwandu hwevanotora zvitupa pazuva.
Isu semura takanyora tsamba takabatana neERC ichienda kwaprovincial registrar tichinyunyuta nenhamba iri kupiwa vanhu maid. Only 25 people are being serviced a day. Saka tiri kuti nhamba iyi ishoma tichishandisa vanhu vasina maid zvakange zvichikonzereswa nekunge vanhu vari mulockdown mecovid. People didn't have access to documentation. Naizvozvo tiri kuti dai vawedzerawo manhambes iwayo kuitira kuti vanhu vakwanise kuregista. Tirikutarisa kuti mumwe musi kuchaitawo mabyelections neukasira. Tine mawadzi 4 anda kuvhoterwa makansela. Tinenge tichida kuti vanhu vaparticipate maelections iwayo.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano reERC vaSolomon Bobosbun vanoti kupiwa kwezvitupa kuvanhu vashoma kuri kukanganisa kodzero dzevechidiki vanoda kunyoresa kuti vavhote kekutanga pasarudzo dzichaitwa munyika.
Kana tikatarisa chinyuto chatakaisa kuna provincial registrar vemasvingo kunova ndoo kunotorwa magwaro anozoshandiswa pakuregista kuvhota. Isu kwatiri tiri kutarisa kuti kana vana vachizoda kunoregista kuvhota kana vachida kuwana mimwe mikana inopiwa nebumbiro remitemo yenyika vanofanira kunge vari vanhu vanenge vakaregistwa munyika vachizivikanwa. Saka chitupa chinhu chakakosha. So kunonoka kuri kuitwa kupiwa magwaro aya nemaofices ekuaregistra zvinoita kuti basa iri rekuregista vavhoti ridzokere kumashure. Tichitarisa zvekare kuti kana vachitora vatingati vanhu vashoma vashoma uwandu hwevanhu vashoma pazuva rega rega, saka zvinobva zvaomera vechidiki zvinobva zvaita kuti mikana yavo yekunge vachipinda mune zvemaelections kana mune zvematongerwo enyika inge ichidzikira. Saka tinoona chiri chinhu chakashata chaizvo.
Mukuru webazi rezvitupa masvingo amai Stembeni Chitsa varamba kuudza Studio 7 kuti vakatambira tsamba yenyunyuto kubva kumura neERC vachiti tiise mubvunzo yese muzvinyorwa. Studio 7 yaita saizvozvo asi amai Chitsa havana kupindira panguva yekutepfenyura. Mutauri weMDC Alliance Masvingo vadhere Cheramba vanoti vakagadzirira kupinda musarudzo asi vanonyunyuta nenyaya yezvitupa zvishoma zviri kupuhwa vechidiki vanoda kuzovhota kekutanga muupenyu hwavo.
MDC Alliance vatwa province tinohwa kushushana kuti sei kuzvitupa tinonoka kupuwa vanhu zvitupa vasitora vanhu 20 voga pazuva asi kwokuwana mabyelection tinonatso kuti tizive yekuti vanhu vedu vafanira kuvhotera especially vafana vadoko vafanira mukana kutora zvitupa kuti vandoisa kuvhota. Isi zinoti fair kuti toti yatinde kundotamba mutambo asi dzimwe timu dzisingapuwi nguva yekuti dzigadzire timu dzadzo dzitadzire vatambi dzidzidzo zvitambiso tinovazo zvakakosha kuti dai zvaibvira mabhezirikezi maids angopuwa anhu zvekerere zvisina kuti kwaitoda vanhu 20 voga.
Vachitaura pamusangano wepolitibro yezanupf nezuro mutungamiriri webato iri uye vari mutungamiriri wenyika vaemarson Mnangagwa vakati bato ravo rinofanira kugadzira kuita sarudzo dzebyelections zvichitevera zvinodiwa nebumbiro remitemo ravo uye kutevedzera mitemo yeworld health organization. Zimbabwe Electoral Commission yakabvana kuitwa kwesarudzo dzebyelections ichiti yaityira kupararira kwechirwere checovid-19. Mumasungo chete mune sarudzo dzeparamende mbiri kuchivi south uko kwakadzingwa vakilazivhu nebato ravo rezanupf uye kumwenez east yaiva yajuzi oma vakashaya gore rapera. Mudhorobha remasvingo mune mawadhi mana anofanira kuitwa sarudzo dzekutsiva makanzuro akadzingwa neMDCT inotungamirwa navaDouglas Ngonzora. Sarudzo idzi dzinofanira kuitwa kumatunhu akawanda munyika. Ndakamira Studio 7 masvingo, ndini Godfrey Mutimba.